kurekerwa kwaifield kulusaka
masaka zvemagitare izvi zvakatanga rini
magitare ndakamatanga mugwera 2010 ndopandakatanga kurekoda but kumashurewo taingofamboona namukoma rocky tichiendawo malive shows kwavanoendawo tichingoonawo tichingodzidza pandakaita isingu yainzi you give me hope yange yakarekodwa namukoma rockford josephat
vabereki veukama vaitiwo kudii pamakazvitanga
vabereki vanoita dambudziko navo zvinoti baba angu agara ari munhu wemagitare kubvawo kumatongoti late 70s munhu akatinga atotangawo magitare achaimboridzana natinei chikupo ndikati ndakavhiringidzwa nevabereki aiva ndinoenda kutonyepa
iri kutambirwa sei mimhanzi yenyu muchaunga umu
vanhu vari kutambira music zvakanaka because haisi kungotererwa chete pamaplatforms akaita seyoutube kana kuti maradio stations but ndinoona nekufamba kwatinoita because tinofamba munzvimbo dzakasiyana masungura zone yekuti kana usingari dzesungura ikoko haudiwe but tinoendawo takaberekwaona namukoma Romeo Gasa tiri market and raisers unotosvika wotoperforma wotoda vanhu votofara saka I believe kuti vanhu vari kutambira music yedu zvakanaka chese
matambudziko amunosangana nawo ndeapi
machallenges mahombe atinawo ini ndirikini maresources atina maresources ekuti tikwanise kunyatsoita art yatinenge tichida kuti tiite kusvika tinyatsoratidza kuti potential yedu inokwanisa kuputika kusvika papi saka maresources atina uroda kurekoda youendapo wakurekoda zvekukiyakiya uroda kuita vhidhiyo rinenge richida budget yemari chai chaiyo yakanyatsoti oo
vanoda kukubatai vanokuwanai kupi
okay vanoda kuti bata vanokwanisa kundibata pa plus 263 787 155 825 email address is lguvea09@gmail.com pafacebook page redu ndiroro Lenin Guvea patwitter Instagram Lenin Guvea tinokwanisa kutibata pane any of those
mashoko amungasiyiriwo vatsigiri venyu ndeyekuti kudii
shoko angu kuvatsigiri ndeyekutenda nekuramba tichiti ngavatitsigirewo ngavatiteerewo maplatforms edu moudzanaudzana ikoko moudza vamwe
nhasi hoza Friday chitipai kamwe chete kamunoda tibude nako mudariro timbojambawo maspika
ndoimba kuti tikabuda hedu muchirongwa umu nefree wifi because ndokari kupisa kacho ndokari kurira izvozvizvo ndokari kusheka mastrit saka ngatingobudai nefree wifi iyoyo takatongoenda takaenda zvedu
matena urize ikoga kuni umazo matena imomo pamuringa uwe mutete mabara yenyu ave matena I don't know if you know if you know what I know mamzapano tave chipata pata mambapano tave chipata pata utaura ere donyara utaura ere donyara amai vanounda kazvikokoko vachiti baba imi muchitototo amai vanogara vachibuda kubatisa hotspoti yemahara
Thank you.